Apo nyika yasarirwa nemazuva masere chete kuti ipinde musarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende pamwe nemakanzuru, nyaya yehupfumi hwenyika ndiyo iri pakati pakuve pamiromo yeveruzhinji avanoti vanotarisira kuti vachasarudzwa vachazadzisa vimbiso dzavari kupa munguva ino yekutsvaga rutsigiro. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinotungamirwa navaNelson Chamisa riri kuvimbisa kuti chimwe chikuru charichatanga kugadzirisa kana rasarudzwa kugadzirisa upfumi hwenyika richiti veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo nekuda kwemafambisirwo enyaya dzeupfumi nebato riri kutonga reZANU-PF. Mutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Ostalo Siziva vanoti bato ravo rakatozivisa zvarichange richipa veruzhinji kana mutungamiri wavo vaNelson Chamisa pamwe nebato ravo vakasarudzwa.
Chinhu chatakufanira kuita masarudzo munhu wese tinofanira kubuda neuwandu tovhotera Zimbabwe itsva, nekuti paunoenda paballot tinongochivhotera bato rinogona kukupa chekudya, rinogona kukupa migwagwa, rinogona kukupa mishonga kuchipatara, rinogona kukupa dzidzo, rinogona kukupa support, kwete kuti ZANU-PF inenge ichipo ichitaura kuti pamberi for 43 years yava nguva yekuti timbotirari mebato Zimbabwe iende mberi.
Ukuwo vakafanobata chigaro chemukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vanoti hurumende yebato ravo yakaratidza kare kuti zvekugadzirisa upfumi hwenyika inozvigona kuburikidza nezvirongwa zvebudiriro zvakasiyana-siyana zvairi kuita pamwe nekudzikamisa upfumi hwenyika.
Isu seZANU-PF hatichagoni kunongedzegwa kune zvamakarekare, nokuti zvaizvezvi tiri kugadzira nyika tichitungamirwa navamunangagwa. Zvaizvezvi ZANU-PF ndoiri kuita mabasa akanaka yoga mukati menyika yeZimbabwe. Zvaizvezvi vamunangagwa ndooga munhu akakodzera kutungamira Zimbabwe, nokuti ndiye oga munhu ari kuita mabasa anobatika anooneka.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti sesangano vanokurudzira vashandi kuti vasati vavhota vatange vabvunza vari kutsvaga rutsigiro kuti zvavakavavimbisa musarudzo dzadarika vakazvizadzisa here.
Tinoti kumamembers etu nguva dzese, mavhosi enyu aisi madonations, asi mavhosi enyu macontracts neivavo munenge muchivapa mavhoti. Munovapa mavhoti nekuti munoda kuti vaite chii. Munoda zvikoro, munoda mavasa, munota zvipatara, mushonga wezvipatara, munota rugare rakanaka.
Ukuwo munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Chamyarira vanoti vose vashandi vanotsigira hurumende inopa pundutso kumushandi kwete kutarisa mushandirwi chete.
Mapato atichatarisa kuti haasi kuzotarisa nyaya dzemuhoro kuti wabva muimba yani, uri wekupi, unoprotektwa nani, kana kuti zvinhu zvawanikwa nenyika zvichibva kuvashandi zvinofanira kubenefita a few elite cartels, not few individuals. Bato riri kuita izvozvo kana kuti richange richiita izvozvo harisi kuzofara kawana rutsigiro kwatiri.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti
pange pane kuwirirana pakati pevashandirwi vashandi navanhu, zvikuru sei panyaya dzekuti vanhu vawane mari dzinotenga, vatambire mari dzinotenga.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara vanoti chokwadi chemamiriro eupfumi hwenyika chinobuda chete mushure mesarudzo.
Challenge I think going forward ndekusustain tight liquidity situation, but notably kuti after my elections zvichida patawa ne less pressure on public spending, zvinogona kubatsirawo zvakare in terms of sustaining stability atamboona masvondo apfuura.
Hurumende iri kuti zvinhu zvichatowedzera kudzikama kana yakadzoserwa zvakare panyanga. Asi vanopikisa veCCC vanoti vana veZimbabwe havachafanirwe kuramba vachinyaradzwa nematakadya kare, vave kuda kuona zvinobatika kuburikidza nekusarudza hurumende ine chayakabata mumaoko. Zvasarira kuvana veZimbabwe kuti vachasarudza zvipi pane zvavari kutarisira.